Ndinotenda nemukana uno. Chekutanga tida kutenda vekanzuru. Chechipiri tida kutendawozve vagari vese vakabatsira mukuuchikwa kwekurongwa wemari wa 2022. Vazhinji vanowanzogunun'una kuti kuuchikwa uku kunowanzoshandisa pfungwa nenjere dzevari mukanzuru chete. Pfungwa nenjere nezvishuwo zvevagari vanofunga kuti pazhinji zvinodarikwa kana kuti mafambirwo anoita kuuchikwa uku anombanyiswa, anoka kumbunyikidzwa zvekuti panozobuda bhajeti vagari vanoona sebhajeti risiri ravo, risina kupinza zvichemo zvavo nezvishuwo zvavo. Inyaya inofanira kungogara ichigadziriswa kuti vagari varo. Saka kana tasvika panguva yakadai so, ndinochikumbira kuti tese ngatiwanikwe tiri vanhu vakatendeka. Chekutanga tinochiti vagari kana vakomekedzwa kunzi vabhadhara mitero yakati neyakati, ngavabhadhare. Tozokumikidzawo kanzuru kuti kana tambira mari yevagari ngaishandise nemwero, ngaishandise sezvishuwo nezvido zvevagari. Again, inyaya inofanira kugara ichigadzirisika. Chechitatu, ndingati ngatisanyanyovhunduka zvinobuda mumapepa, tisati tanatsopenengura penengura kuti zviri kumborevei.
Muri kuda kuti chii apa?
Mazuva mashoma apfuura kwanga achingobuda nyaya yekuti bhajeti rakwira ne 400%. Tikatarisa bhajeti iri, riri kunzi ne 42 billion, harinei ne 28% iri kutaurwa iyi. Tikazotarisa chaizvo chaizvo kuti dhora redu ne US dollar rinova raakutoshanda kazhinji zvakamira sei. Tikatarisa 2021 na 2022, tatodzokera kumashure nechidimbu chepakati nepakati, almost 50%. Nekuti mari yatiri kutaura nezvayo ye42 billion, mukana tichitarisa muchienzanisa nemari ye2021 haisvike 20 billion. Saka ngatiatasei mafiga aya tichinatasa zvaari, tisangovhunduka nekuti pesendeji hanzi yakati kana figa hanzi yakati. Ngatitasei kuti inotengawo chii mari iyo yatiri kutaura nezvayo.
Chii chingaita kuti vagari vanzwisise bhajeti iri vamanyenyene, nekuti vamwe vari kuti havasi kunyatsorinzwisisa?
Chimwe chinhu chingatibatsire kunzwisisa bhajeti redu kuona kuti kunze kwakamirawo sei. Titarisa kune mamwe maguta, ringave Johannesburg, ingava Windhoek, ingave Pretoria, toenzanisa mari dzokubhadharwa nemitero yevanhu vari ikoko nemari yatikubhadhariswa kana tiri hatiri kunzi tibhadhare nevekanzuro. Maonero andiri kuita ndeyekuti isusu tiri kunzi nevekanzuro tibhadhare mari iri less than a dollar a day. Tikatarisa mune mamwe maguta vari kubhadhara 8 or 10 times mari yatikubhadhara muno muHarare. Zvira kuti shuviro yedu, tarisiro yedu yekuti guta redu rinake, rivanduke, ridzokere padanga riri, tarisiro iyoyo haina payakamira, nekuti mari iri kupinda mukanzuro ishoma. Zvinji zvadhakwa, zvinji zvaora, zviri kudiwa zvawanda, vanhu vagari vawandisa, asi tiri kubhadhara mari shoma shoma. Saka mari yatiri kubhadhara haina kwairi kuenda. Tikakwanisa kuenzanisa zviro zvedu, tarisiro yedu nemari yatiri kupinza mukanzuro sevagari, nekuenzanisawo zvinoita mamaguta ekune dzimwe nyika yekuti hurumende inoisa mari mukanzuro, mari svinu inopinda mukanzuro kubva kuhurumende, tingayambuke. Yedu hurumende haina mari svinu yainoisa mukanzuro.
Ko, panyaya yemigwagwa vamanyenyeni, tinoona kuti mubhajeti umu kanzuro iri kutarisirawo zvakare kuti inozobatsirwa nehurumende.
Takatasa nyaya yemigwagwa inova parara parara zvaiita, hapusina mugwagwa mupenyu muno muHarare. Iri basa rezinara. Kurama takaremekedza kanzuro yedu kuti vatigadzire migwagwa, tinyatsoziva zvedu kuti mari yemitero yedzimota iri kuenda kuzinara kwairi kunotsakatika. Isusu ndisi anenge tane dambudziko remafungiro. Pachirungu anoti unfunded mandate, zvichireva kuti kupuwa mutoro wausingafaniri kunge uchiremedzwa nawo. Ngatibudirane pachena, zinara kana iro iri kuramba ichitora mitero yedzimota ngaigadzire migwagwa. Vane 12 years now vachitora mitero yedzimota migwagwa vasingagadziri. Ndosaka tiine shura ratasangana naro mumigwagwa yese muHarare.
Shoko ramungasiyira vagari vemuHarare pane inonguva.
Ngatizivewo zvakare kuti tikabhadhara mari hafu yemari inenge yakumbirwa nekanzuro zvatanga tichingoita makore esaya, zvinoreva kuti mari yatiri kubhadhara chayo inenge yatokota yemari yatakabhadhara gore rakapera. Zvichireva kuti mutoro uchaunogona kuzorema kudarika zvaunga wakaita makore esaya atapfuura. Saka chikumbiro chikuru chaizvaizvo kuvagari ndechekuti pavo ngavaite, yavo ndima ngavasakure.